Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho ye Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 12, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nenhengo dzekereke Johann Masowe kuMashonaland Central. Ukuwo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa votarisirwa kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kumasvingo mangwana. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup yatambwa munyika nhasi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC raita musangano wekutsvaga rutsigiro muNkulumane 12 kuBulawayo. Bato iri ratora mukana wemusangano uyu kuratidza nhengo dzaro 12 dzichakwikwidza dzakamirira bato iri musarudzo dzeparamende mudunhu reBulawayo mushure mekunge nhengo idzi dzachenurwa nematare edzimhosva kuti dzikwikwidze. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata mutewedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalo Siziva.
Tanga tine musangano wedu weconstituency kuNkulumane 12. Patanga tichisangana nezvizvarwa zvekuNkulumane nekuPelandaba nekuSizinda. Patachikurukura nyaya yedirection yedu yemuparamenti takusvika pasarudzo. Vazhinji vanenge vachida kunzwa kuti imi saMP vaSiziva ndezvipi zvamuchatiitira. Saka tachipara urongwa our agenda for parliament. Our 10-point plan yekuti kana tapinda muhurumende tine tichigadzira zvipi. Tawana mukana wekutaura apata agenda yehurumende kuti kana tapinda vachamisa ndezvipi zvavanenge vachigadzira. Tataura nyaya yematitle deeds achapiwa vanhu, nyaya yekudzidza mahara, primary education free from grade 1 to 7, tadiscussa nyaya free primary health care, tataura nevanhu maererana nenyaya dzatova kugadzirisa kudzosa Zimbabwe into the common wealth nedzimwe maplatforms enyika dzakasiyana siyana. Tataura again about our agenda development, kuvaka kwemugwagwa, matractor per district. Tataura nyaya dzekuvakwa kwemahospitals per district. Tataura nyaya kuvakwa kwemaclinic. Tataura nyaya kusimudzira upenyu hwevanhu, nekuti maZimbabweans atambura vanhu vari kutarisira kuti muZimbabwe muite shanduko. Vanhu vaneta nenhamo, masoja, mapurisa, maCIO. Tataura nyaya masalaries emacivil servants above poverty datum line, kuti munhu wese nekudempoliticisa mainstitutions of the state, kuti there are fidelity even into the constitution of the country. Saka ndozva taachikurukura tagamuchirwa nevanhu neruzhinji. Tafarira nekuti vanhu vese vari kuziva kuti ndo makandidate edu eCCC, nekuti munoziva ZANU yanga aita chitsotsi chetra kubiridzira. Saka tachiintrodusa makandidate edu kuti kana tiri kuNkulumane kuChabalala nePelandaba constituency, our member of parliament ndava Gift Ostalo Siziva, kana tiri kuLuveve ndivaBhajila, kana tiri kuPhumula ndava Celestine Mahlangu, kana tiri kuTumbani candidate wedu weparty official ndiPristue. Saka tachiintrodusa makandidate edu nekuintrodusa wagovernance acho.
Mangwana mune humwe urongwa here huri kutarisirwa kuitwa nemutungamiri webato renyu vaNelson Chamisa?
Kana tichange tichisimuka kuno kuBulawayo takananga Masvingo province, pachanga pachitaura mukuru vari Nelson Chamisa vanenge vari kuMasvingo vachibvako vatananga kuChiredzi kuti vataure neruzhinji revanhu vari kuMasvingo kuti vazive kuti Zimbabwe yakuya, vazive agenda. Saka takurudzira vanhu vedu kuti vagadzirire musangano wemangwana kuMasvingo, uye tagadzirira futi kuno kuBulawayo musi wa20 kuWhite City Sports Stadium, pachange pachiuya kwaHadzgo Nelson Chamisa.
Vanga wari mutewedzeri wemutauriri webato reTriple C vaGift Hostels Siziva vari parunhare kuulawa ine Studio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato reZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano kugora kumadziwa mudunhu reMashonaland Central nenhengo dzekereke Joani Masowe dzabva kunyika dzakasiyana-siyana dzichisangana pamusangano wadzo mukuru wepagore. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata vakafano bata chigaro chemushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Zvara nhasi mutungamiri wedu weZimbabwe uye ari iye munyoro mukuru weZANU PF vaMnangagwa wangu ari kuMashonaland Central. Kwanga kune ungano yemapostori Joani Masowe. Uko wangu achionana nemapostori abva kunyika dzakasiyana-siyana. Vangu achifamba neshoko ravo rerudo rorunyararo. Nero kuvakanyika.
Tiri kuona kuti kwasara mazuva gumi nerimwe chete kuti nyika ipinde musarudzo. Zvii zviri kuvimbiswa nebato renyu reZANU PF mariri kutsvaga rutsigiro.
Isu seZANU PF tiri kugadzira nyika. Tichitungamirwa vaMnangagwa. Zvaizvezvi ZANU PF ndiri kuita mabasa akanaka yoga mukati menyika yeZimbabwe. Zvaizvezvi vaMnangagwa ndoga munhu akakodzera kutungamira Zimbabwe nekuti ndiye oga munhu ari kuita mabasa anobatikanooneka vamwe china nechocho vakachipiwa mari dzacho vakadzisvitswa mari dzodzo vanotora zuva nezuva pavanhu veparking asi chinobuda paira hapana.
Pane vamwe vanoti zvamuri kuvimbisa kuti muchaitira vana veZimbabwe kana bato renyu rakavhoterwa kuti ridzoke mumasimba zvinhu zvaifanira kunge zvakaitwa neZANU PF sehurumende mumakore makumi mana nematatu adarika. Munoti
ari awo mashoko ekuti kwanzi ZANU PF yanga ichifanira kunge yakaita izvi makore ose apfuura. Hatirambi kuti sure kune zvaichifanira kunge zvakaitika asi nokuda kwezvimubingaidzo zvakati wandei. Pane zvinenge zvaikonesa kuti zvinhu zviite. Asi chakakosha ndechekuti zuva ranhasi timire pano tinotarisa kuti tavepi. Tiri kutarisa kuti isu pamakore mashoma apfuura iwawa taita zvizhinji kupfuura kana mamwe makore api kubva nyika ino ichitanga kusvika zuva ranhasi. Nepanguva yaiva navarungu zvimwe zvairongwa navarungu vachisiya vasina kukwanisa kuzviita tazviita tazvipedza. Zvimwe zvavaironga vachiti tichahoita nerimwe ramakore tista kuzviita negore rino. Hazvirambiki kuti vaMnangagwa vaunza infrastructural development isanhu yakamboitika muZimbabwe. Ingava migwagwa, angava mabridge, angava madhamu, tavhura ndima dzekurima almost 40,000 hectares itsva. Tine Binga Crown, tine zvinhu zvizhinji isa zvaitwa naMnangagwa. Solar power, wange unit 7 and 8. Zvose zvinhu zvangoitwa pamakore mashoma apfuura iwawo. Mukaona munhu onongedzera kumakore okumasure asi tadza kuombera nokutenda zvairika pamakore iwawo mashoma apfuura. Iyeye munhu haana chake chokuti anongedze chaanenge akaita.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro mumiriri weNorton muparamende vari nhengo yakazvimirira vaTemba Muliswa vaitawo musangano wavo wekutsvaga rutsigiro mudunhu ravari kukwikwidza vari reNorton. Hatina kukwanisa kubata vaMuliswa kuti tinzwe kuti musangano wavo uyu wafambawo sei.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mamiriro ekunze asina kunaka ari kuenderera mberi nekukonzera kusagadzikana muChina. Uko mvura iri kunaya zvakasimba yakonzera kuondomoka kwevhu nekuzarisa kwenzizi nyika yose. sangano re na ure urumende razivisa kuti kumaudza nyemba kwakadziwa kumawirira kwenyika iyi vanhu vangangoita vaviri vakaurayiwa nekuondomoka kwevhu kunze kwechiyang uye vanhu gumi nevatanhatu havasi kuzivikanwa kuti varipi dzimba mbiri dzakaeredzwawo mumafashamu akaipisisa aya Mungwe murwiri wekodzero dzevanhu munije anochidzana nehurumende yechiuto anoti nzira chete yekudzivirira kusavirirana kuri munyika iyi pakati pemauto akabvuta masimba nenyika dzemudunhu dziri kuyambira kuti dzichashandisa chisimba kuti dzidzose mutungamiri akabviswa pachigaro kucherechedza hurumende itsva kuti ndiyo yave mumasimba Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 asi nhasi munochipiwa neni Jonga Kandemiri. Nhasi ndaita hurukuro nemumwe murwiri wehondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo takatarisa zuva remagamba riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya tichida kunzwa kuti upenyu hwemadzimai akarwa hondo hwakamira sei.
Tanga undi wada, sending at Maurice, the Kino Madimai Akarwa wound, we are not highlighted. We are not here, Madimai Akarwa wound, Akashira, the Frank, Wakasan Frank, and Mirakan Lakaman, Mirakuni said by side. Avana nobody talks about them. The same Wakadirao, because the majority in my who changed, what is our life?
Chii chikonzero chiri kuita kuti iwo vakarwa hondo vechidzimai ava vanga vasingacherechedzwe kana kupiwa chiremera chamuri kutaura izvi.
Chii yaya hombe? Ine hombe kuti unoziva kuti patakaenda kuhondo hatina kuzvidzwa nezvanhu kana zvinezvaka. Takaenda kuchidzidza kuchikoro.
Asi tikaona mazuva apera hurumende ichinyora mazita evakarwa hondo pamwe chete navana chimbwido navana mujibha vakabatsira munguva yehondo mutarisire here kuti vave kuzocherechedzwa vanhu ivava muri kuti vari kutariswa nekunze kweruoko nehurumende
ndeizvozvi election committee muchirungu kudai vanga vachida kuvapa mari vakadii kuvapa because inini ndandiri pavetin ndirimowo vamwai veka vanhu ivava some 4 months ago 5 or 6 I don't know ndikundicharoti nanhasi havasati vavabhadhara why ende vanhu ava vanga havana kubhadharwa for the past 43 years vakuzorecognizwa neziwo maelections gore remaelections ndotovakurecognizwa kuti kaya na mama akwanga shira muhombe ana chivido ana muchiga ine vamwe maizvina zvanga tina zvinhuvheto kuti zviva zviya gorino 2023 ende 2023 yacho zvikuva chada kuva matsira vachava matsira rinhi ndepanei pane question yangu why ye maelection kana makaperekedza pane vamwe macomrades maleaders vedu anga ari muhigh command vamwe vacho vakanga vachida kutokanga waya vamwe vacho upenyu wavo hakutaurike hachandimention manames avo hakuyezinenzi vakapiwa motikari ndishi towards elections vakapiwa motikari asi vaka 23 years dzese dzivanga vati vachigara panga madecision vakapiwa motikari izvozvo towards elections saka komana kana kuri kuti vanhu vanorangarirwa gore remaelection zvinhu zvingakufadzei here kana uriwe pabasa rakoenzwa unongorangarirwa chete kana paita chimwe chinhu chai pazvinotigadzirisa
asika mai dongo tinoona kuti muhurumende mune vamwe vechidzimai vamakarwa navo hondo varimo imomo kumusoro uku havasi kutaurawo here vachimirira kana kurwira madzimai
chokwadi variko chokwadi variko but dambudziko ratinaro nderekuti one vanokwanisa kutaura vacho vashoma vamwe vacho ndaitombotaura navo vachidi magita akasungwa mbira dzakonda unotaura uri kai ende unosapotwa nani tiri vangani dozabemaissues avairedza nini madimakangodaro henyu but tioneo patakamira pacho tiri vangani unotaurirani kana dai muri mucabinet macho ungauye nenyaya yaunoti ndiyana nokusapota hozi majority vari mahouse saiza manationalist kana kuti maexdetaini kana kuti maexprisoners saka handi tinotaura tiri pati
manzwa huri kuro yataita nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo vari parunare muHarare nestudio 7 iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo tichitarisa mutemo mutsva weLabor Amendment Act.
Vajonga zvakavengana vengana pane zvimwe zvatinoti apo vaedza pane zvabatabatwa zvokuti vashandi vanogona kubenefita maprovisions aripo ari positive asi pane zvimwe zvakare zvationa kuti havana kana kumbobata kana kuti vashandi vachagara vakadzvanyirirwa
zvakaita sezvipi vamoyo
nyaya yekupenalize vashandi kuti vaorganize mastrikes mapenalties anopiwa hatisi kuona kuti tichawirirana panyaya iyoyo nenyaya yekuti iri kubata chaiyo pamaconventions akaratifaiwa nenyika asi pane zvimwe zvatiri kufunga kuti paedzwa kugadziriswa patinotarisa kuti vaya vanonegosheta kumakwasi bodies state kuti ministry inenge iri responsible inofanira kuva iripo kana kuti minister anofanira kuisa munhu ane mandate pakunegosheta nevashandi inyaya yekuti panguva yapfuura taona vanonegosheta kumaworkers committees kuti mabazi ehurumende vanoti havana mandate inobva kuvakuru vakuru kana kumaprincipals iyo zvino mutemo unoti principal anofanirwa kuva achirepresentwa pacollective bargaining pavanenge vachitaurira nezvemari saka ipositive development iyoyo kune vaya vanoshanda kumabazi ane chekuita negovernment
munoona here mutemo uyu uchitambirika kuvashandirwi nevashandi vose
unogona kuva usingafadzi vashandi unogona kuva usingafadzi vashandirwi asi wamutemo pane zvimwe zvisingatifadzi isisu tinoshanda maworkers asi hakusina zvokuita except kuti tikwanise kuita advocate kuti kuitwe mame ma reforms. Tinozviziva tese kuti kana kwane mutemo kutanga kuita ma reforms zvinotora nguva kuti tive nemutemo uyu uye zvino makore nemakore takapedzisira kuita an amendment after that zuva judgment muna 2015. Saka azvisi nyore mutemo wapo vakawanda vasikufara nezvavo pane ma sections asinga kana ma provisions asingafadziva ma employers pane ma sections asingafadziva vashandi.
Tinozwa kuti mutemo uyu wakabatawo nyaya dzema tenet kana kuti nguva inopiwa munhu kadzi akazvitakura kuti aende kunosununguka. Zvii zvakawandudzwa nemutemo uyu?
Ichokwati kuti maternity leave ya alainwa ne constitution. Saka zvinoreva kuti ma restrictions anga aripo pakuti munhu anofanira kuenjoya maternity leave kamwe chete na employer mumwe chete ahusipo. Ipositive iyoyo. Asi zvataichemera zvimwe taichemera tinoti pachirungu paternity leave. Ndiyo yokuti kana mukadzi asununguka murume apiwe nguva yekuchengeta mumwe wake. Iyoyo hatina kukwanisa kuiwana.
Takanzwawo kuti amendment iyoyi kana kuwandudzwa kwemutemo uyu kwakabatawo mashandiro evashandi vari kudzidzira mabasa kana kuti vari kuita inganzi pachirungu apprentice. Zvii zvakashanduka?
Hongu ngemamwe mapositives aripo tingati zvajekeswa kuti vechidiki vari kudzidza iyo zvino zvajeka kuti ari kuchikoro munhu akaita sei anofanirwa kuva achibatwa nenzira ipi. Munhu ari pacontract mushandi like mushandi wese anongobhadharwa mari yakafanana nevamwe vashandi kana kuti maworking conditions anongofanana nevamwe vashandi. Zvinongosiyana chete inguva yekushanda. Mumwe anenge ane nguva yokutanga basa nekupedza tingati ma fixed term contracts. Mumwe anenge ane silent contract tingati term without limit. Zvinoreva kuti munhu anenge ari pa permanent.
Manga makateerera kune munyore mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vari muHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Makundano echibuku Super Cup apfungaidza uti nhasi masikati apo Dynamos yapinda mukota final. Murairidzi weDynamos mutsva Genesis Mangombe atambirwa nerufaro mushure mekunge chikwata chake chapinda mukota final yechibuku Super Cup zvichitevera kurova kwakaita Simba Bora 1-0 muBaba Field Stadium kuulawayo nhasi masikati. Mune mumwe mitambo FC Platinum yaita 4 Yada 0. Chicken Inn 1, Green Fuel 0. Blauwe Chiefs iri kusangana neHighlanders mangwana. Kwotiwo mutambo unoteverwa zvakanyanya nevana veZimbabwe wepasi rose wenhabvu weEnglish Premier Soccer League wakatangawo nezuro apo Manchester City yakarova Burnley 3-0. Mimwe mitambo yatambwa nhasi uye mimwe iri kutarisirwa kutambwa mangwana. Totarisa makundano e-2023 FIFA World Cup. Mutambo pakati pezvikwata zvine mukurumbira Australia neFrance wasvika mumapenalty. Australia ndokukunda 7-6 nekutora tikiti rekupinda musemifinal. England yaitawo zvakare mashura apo yarova Colombia 2-1. Makundano aya ari kupera musi wemugovera svondo rinouya. Imwe yenhengo mbiri dzechikwata chemimhanzi cheinsimbi zvezvane dzakashaya mutsaona yemotokari svondo rapera Elvis Maeli Mate aradzikwa nhasi kucholocho. mumwe wake Tembinkosi Maviri Mpofu ari kutarisirwa kuradzikwa kuvulawayo mangwana. Vaviri ava vakapiwa ruremekedzo rwevarwiri verusununguko nehurumende zvaona mauto achiridzira pfuti mudenga sekuremekedza mufi uremekedzo runopiwa panoradzikwa magamba. Kambo GPS kubva kuchikwata cheinsimbi zvezvane chinoti zororai murugare vakomana. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri webato riri kutonga rezano PF vari mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanosangana nenhengo dzekereke Johani Masowe kumashonaland central. Ukuwo mutungamiri weTCCC vanelson Chamisa vanotarisirwawo kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kumasvingo mangwana. Dynamos inobudirira mumakwikwi eChibuku Super Cup mushure mekunge ya kwanisa kuwina mutambo mwekutanga uri kutungamirwa nemurayiridzi mutsva wechikwata ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekufemwe naPresident Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA ndepa.